Mutongi wedare pakupera kwekutongwa kwenyaya iyi ati achapa mutongo wake musi wa 10 mwedzi uno izo zvaita kuti magweta aite chikumbiro ichi vachiti zvinhu zvachinja kubva pakambonyimwa chikumbiro chekutanga mwedzi wapera. Rimwe remagweta ava kuraone vamati mureri vati vave kumirira zuva richapuwa mutongo.
Continuation of trial has my witness also defense abva uya tikaclose case yedu. Tikaclose case yedu mutongo wazotiti uye kujudgment musi wa 10 September. Saka zvadero tabva taita chikumbiro chekutaiwa toda kuita bill remachange circumstances nekuti vatongo vachibva kumba takamirira judgment yavo musi wa 10. Saka tadzoka izvozvi tiri kubuda mudare. Mutongo wataiwa hapana chachinja kubva pakatanga kuuya vakuraone kukoti saka wati dismiss application yedu yataita.
Chikwata chemagweta avakuraone chinosanganisira vaPhilip Shumba, vaDerek Charamba, vaOmen Mafa uye vaColin Maboke vanova zvakare meya wedhorobha reMasvingo. VaShumba vaudza dare kuti mapurisa aive zvapupu panyaya yerupomerwa vakuraone haana kupa humbo hwakati tsvikiti hwekuvasungirira nemhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru nekupisa matai nekuvhara mugwagwa wekumasvava zvamahande. Asi mutongi wedare muzvare madondo varamba chikumbiro ichi vachiti hapana zvachinja uye pane mukana wekuti mhosva yakaparwa inogona kuendesa munhu kujere kwenguva refu nekudare musungwa anogona kutiza. Mune imwewo nyaya, kanzuri yeguta reMasvingo iri kuparura chirongwa chekufamba mudzimba ichibhadharisa vanhu mari dzemitero sezvo vamwe vave kuti havakwanisi kuenda kumahofisi ekanzuro nekuda kwechirwere chekoronavhairasi. Meya Maboke vati vatora danho iri sezvo kanzuri yave kutadza kuita basa nekushaya mari.
Sekanzuro takatora danho rokuti tione kuti tikolekte mari kuvagari tichitawo kutevererera mudzimba. Izvi takazviitira nemhando nekuda kwemareasons maviri. Yokutanga tiri kuona kuti vagari vamwe vari kuita dambudziko rokuti vafambe kuenda kumaadmin offices edu nenyaya dzemalockdown regulations. Saka taona kuti is better kuti tinde mudzimba tikolekta mari umomo mudzimba. Chechipiri, kana vanhu vakaita chikwereti chagarisa charebesa vanhu vanoteveregwa. Saka tiri kuona kuti tisati tavateverera vagari nokuvaendisa kumadebt collectors taona zvakakosha kuti isu tiite zvokutanga kuvateverera mudzimba tichivayeuchidza kuti tauya kuzokolekta mari yedu yamunoti owo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupi ravati vanotambira chirongwa ichi asi vakurudzira kanzuri kuti ishongedze vashandi vayo vachapinda mudzimba nezvipfeko zvekudzivirira COVID-19.
Isusu semura tinochigamuchira chirongwa ichi nekuti tine programu yatakaparura yeinonzi We Pay You Deliver. Naizvozvo kutivinga kwavari kuita mudzimba munguva ino yekorona musingafambiki kwakanaka chaizvo, asi tinokurudzirawo kanzuru kuti pana vachange vachifamba mudzimba ngavape PPE yakakwana nemasanitizer kuitira kuti vasaparure vagari chirwere ichi chekorona. Zvakarewo vameke short masystems avari kushandisa ekolekta mari anga ari transparent, huye ariwo ega engashandiswa kuitira kuti vagari vasabirwe mari dzavo.
Asi vamwe vagari vanoti vanotyira kuti vakabhadhariswa mudzimba vanogona kubirwa mari dzavo nevashandi vekanzuru kana mamwe matsotsi anenge achizviti vashandi vekanzuru. Asi vaMaboke vati hapana chekutya.
Aita mamezures akawanda. Yokutanga ndeyekuti ivo vashandi vedu pavachange vachienda kuvagari vachikolekta mari vakazvidzivirira here, vanopfeka zvakanaka here zvinoita kuti vasabatira kuchigwere checovid uyezve kuti vasapakurira futi chigwere checovid kuvagari. Chechipiri, tine mamezures zvaatikaita pavashandi vedu kuti vasatipasava nemukana wekuti pano unogona kuba mari yavanenge vakolekta. Chimwe chemamezures atikaita ndechekuti hakuna mugari anobhadhara mari iri keshi. Mari inobhadharwa pabhila kodhi rekukanzuro uyezve mari inoitwa zvekubhadharwa iri swipe. Hatisi kuda kuti tigamuchire keshi.
Nyaya yekuti vagari vakawanda vagare mudzimba nenyaya yekuedza kurwisa COVID-19 iri kupa kuti vashaye mari yekubhadhara mitero. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.